kutambira mashure kuti nengo dzedu muma mikoro mawari momo nema province mawari momo vari kutsidzirwa zvikuru uye mune vari kupindamo vamwe vari mai pemisangano vezamps vachisvika vachiharasa mamembers edu vamwewo vekupublic service vari kuenda vachiharasa mamembers edu sezvo muri kuziva kuti mamembers edu agara ari pastrike sezvatakataura kuti isu tange tiri pastrike kusvika muhoro yedu yava kubhadharwa mumaunited states dollars saka nokuda kwekunge vari pastrike koko ndokukwanza kutaita kuti vange vachishungurudzwa
vari kushungurudzwa sei apa zvii zviri kuitika
vari kushungurudzwa kunzi sei vasiri kuenda kumabasa vazhinji vacho vari kutoti kunyange mamwe mamp emunharaunda momo vari kuenda vachiti tida kukudzingai pachikoro zvinova ivo havana simba rekuita izvozvo zvekuti vavadzinge nekuti zvese zviri kuita nhengo dzedu dzeamalgamated broadcast union muzimbabwe zviri pamutemo saka vafanenge vachishungurudzwa
asi tiri kunzwa kavachere vamwe veapex council vachiti aiwa vanhu avo havafaniri kuratidzira panguva ino nekuti zvinhu hazvina kugadzikana munofanira kuti mupe hurumende nguva
apex council kana vane muono muono wavo vakasiyana nemaonero edu nekuti isu maonero edu nemafambisiro atakaita nyacho takagara takaurira hurumende kubvira kare kuti mhoro yedu tiri kuda mumaunited states dollars isu hatina kumboti hurumende itiedzere mari takati mari yedu iyoyo ngaive iri mumaunited states dollars sekuirirana kwatakaita pakutanga saka kana apex council ine muonero wainoitawo aiwa muonero wavo asi isu chisungano chatakaita seamalgamated broadcast union of zimbabwe nenhengo dzese dzesangano iyoyi kuti isu tichange tiri pastrike kusvika hurumende yatipa mari dzedu mumaunited states dollars
asi ka hurumende iri kuti pari zvino haina mari asi yakamboti wedzerei mari shoma yekuti vashandi vabatsirikane haisi kukwana i
mari yakawedzerwa nehurumende haina kana cheuiri tainombobata tainombobatsira tichitarisa kukwira nemaombero aita zvinyika munomu saka mari iyoyo kwatiri tingangoti chituko chatakatopiwa nehurumende hakuzi kana kuapresheta basa richiitwa nevarairidzi isu tichiri patakangomira seipapo kuti mihoro yedu tichida iri mumaunited states dollars
pane chibvumirano chamanyoriranawo here nevamwe vanomirira varayiridzi takaona veptuz vachiti vabatana nezimta kuti iro svondo rino iri vange vachiramwawo mabasa zvamuri kuita izvi
zvokwadi takaona progressive teachers union of zimbabwe nezimta vakatiwo vaakutijoina pastrike vaakuuya kuti vatijoine sezvo amalgamated broadcast union of zimbabwe yange yagara ingori pastrike ende tinoda kuvatenda zvikuru nemuono wavakazoona kumashure kuti zvakakosha kuti vange vachibatana nesu pakuratidzira kwakadai.